manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musuwe muvhuro ndira 1 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichivimbawo kuti mava nezuva regoredzva rakanaka. Ini dini jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti zvezvinoizvi zviri musoro edu enhau muzuva ranhasi kwese kwamuri mungave muZimbabwe, South Africa, Botswana, Mozambique, Malawi, Zambia, Britain, Australia, Canada, America nedzimwe nyika dzose. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vanoti mubato ravo reMDCT hamuna vanhu vari kuramba mubatanidzwa MDC Alliance sezviri kutaurwa nevamwe vari mubato iri. Mutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru vanoti kunyanga hazvo vari kufara nekusiya basa kwevaimbo vemutungamiri wenyika Robert Mugabe havana mufaro nokuti vose vaishanda navamugabe pamwe nenzira dzavaishandisa kutonga zvichiripo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa weMDC Alliance unonzi waita zinyekenyeke zvichikonzerwa nekusawirirana kunonzi kuri mubato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai pamusoro pemubatanidzwa uyu. Zvinonzi vamwe vakuru vakuru muMDCT vasiri kuwirirana nepfungwa yekupinda mubatanidzwa uyu vari kuudza nhengo dzebato iri matunhu kuti dzisatambira pfungwa yemubatanidzwa izvo zvinonzi zvave kuita kuti mamwe mapato ari mubatanidzwa apererwe nezano. Vamwe vanoriziwo nezviri kuitika vanoti vamwe muMDCT vatotanga kutsvaga rutsigiro nechemuvhu kunyange hazvo mapato ari mubatanidzwa akagovana matunhu ekumirira musarudzo. Kunyanga hazvo mumwe vatungamiri vari muMDC Alliance vaJacob Ngaruvhume varamba kuti mumubatanidzwa wavo vakatarisana nekuparara vanotenda kuti mune matambudziko anofanirwa kugadziriswa achigarirwa pasi nekukasika nevatungamiri vemapato manomwe akaomba mubatanidzwa. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iye.
Isu sebato retransform Zimbabwe tiri kuti mubatanidzwa ndo nzira yekupfuurira mberi kuti nyika isununguke. Saka machallenges kana matambudziko anouya pachinhu chakakura kudai anotarisirwa, asi determination yedu kana sungano yedu nevana veZimbabwe ndeyekuti tichamira kugadzirisa zvose zviri kunesa kusvika tanzwanana tokwikwidzei sarudzo pamwe chete toihwina mubatanidzwa wotungamire nyika gore rino. Vana veZimbabwe ndo zvavakatarisira ende hatina choice kunze kwokuti tideliver back kuvana veZimbabwe. Saka matambudziko angavapo pano neapo hongu, asi matambudziko iwayo hatide kuti atibvise pachinanga chikuru chatinacho kuti tisunungure vana veZimbabwe.
Pane vamwewo vari kuti makakatanwa ari mubato reMDCT ane chekuita nekusagadzikana kuri mubatanidzwa weMDC Alliance. Munoti imi?
Ini ndingati zvangu handisi mutauriri weMDCT, mubvunzo wayo pamwenga anzwa zviri nani nevatauriri veMDCT. Asi chendingangode kuti nditaure ndechekuti isu tinotenda kuti mabato ese ari mubatanidzwa weMDC Alliance vane chisungo chinobve kuvana veZimbabwe kuti vaite chokwadi chekuti vashande nemwoyo yavo vese kuti tishande mubatanidzwa zvakanaka. Bato reMDCT sebato guru reopposition muZimbabwe rine same obligation kubve kuvana veZimbabwe kuti riite chokwadi kuti rashande zvakanaka uye nemwoyo wayo wese ine zviri pachena zviri transparent kuti mubatanidzwa upfuurire mberi. Saka hunza kukaita matambudziko kweMDC nemubatanidzwa uri pasete machallenges iwaya kweMDCT kati. Saka isu totarisira kuti kweMDCT nekumapato ese transform Zimbabwe MDC nima mapato ese ari mu alliance tuku matarisire kuti mwezi yavo mwoyo wavo wese zvakazara alliance kuti alliance ipfuure mberi zvakanaka.
Asi muri kukwanisa here kushanda pamwe chete nebatiro remdct matunhu?
Tingati isu hongu tiri kukwanisa kushanda pese kune mamwe matunhu, kune mamwewo tine matambudziko atiri kuona.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe, rimwe remapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance, vaJacob Ngaruvhume vari parunhare neStudio 7. Asi munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora varamba kuti mubato ravo reMDCT mune makakatanwa uye kuti mune vanhu vari kuramba mubatanidzwa weMDC Alliance.
Ini handimbonyatsokuona kuti chikunyaya kunetsa vanhu ava chii, nokuti muMDC hamutambudziko ravari kutaura iroro. Nyaya yabiyanetsa ndeyokuti kune mawhatsapp groups anopigwa nemunhu wese wese kusanganisira vanhu vecio vanotora kuisa manyongori vachitwisa twisa zvataurwa. Nyaya iripo ndeyokuti MDC yakagara munational council yayo ikati iyo ngaipe alliance nevamwe vanhu. Chasara ndechokuti tauye listi chauya navatipa panational executive iri kuuya, iyo listi inotaura nezvokuti ma20s ari kuenda kualliance ngaasiri kuenda kualliance ndeapi. Ndo zvasara, ndiyo prosesi yatiri kusara tiinayo muchemiiyoyo.
Asi chii chiri kuitawo kuti makakatanwa mubato menyu aramba aripo, nokuti tinonzwawo kuti nanhasi kune vamwe vari muutungamiri vari kuramba kutambira iyo nyaya yemubatanidzwe?
Kwete kwete, hakuna kana munhu wani ari mutungamiri asingadi mubatanidzwa. Nyaya iripo ndeyokuti pari kufanira kuitwa chikamu chekupedzisira. Chikamu chekupedzisira ndechokuti utungamiri wese hunge uchiona kuti masisi ari kutungamira sei. Ndo zvatoda kugadzisa chete kuti kana maalliance akatadza kufilda, tinofanira tine munhu ari pastandby watinobva taisa ipapo. Nokuti zvinogoitika kuti panozoita maconstituents anozoita anoopposed.
Saka munotarisirwa kugara riini pasi kuti muzee nyaya?
Majesi edu angangova 12 na 13 January. Tapedza kuita meeting yeNational Executive neNational Council, tobva taita musangano wemaalliance partners ose. Chakanyanya kukosha chaiva kuti vanhu vanzwisise ndechokuti kana takaita enza hazvirevi kuti taapati imwe chete, mapati anoramba aripo.
Vanga vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunhare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reNational People's Party, Dr. Runaida Joyce Mujuru, vanoti kunyanga hazvo vari kufara nekusiya basa kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Havana mufaro nokuti vose vaishanda navaMugabe pamwe nenzira dzavaishandisa kutonga zvichiripo. Godwin Mangusa anotipa nyaya inotevera.
Amai Mujuru vanoti ivo nebato ravo pamwe nemubatanidzwa wemapato anopikisa wePeople's Rainbow Coalition vacharamba vachirwisa bato reZANU PF kuitira kuti munyika muve neshanduko chaiyo, kwete shanduko yekubata vanhu kumeso. Vanoti vanopikisa pavaiita slogan yekuti ngaende ngaende, vainge vasingareve kuti vaMugabe ngavaende vega chete, asi kuti vaireva kuti vaende zvese nebato ravo navose vaishandiswa mukumbunyikidza zvizvarwa zveZimbabwe.
Kana tikati pane vanhu vane uori vanga vakakomberedza Mugabe, vamwe vacho tinovaziva, asi ndivo vari kupembedzwa nhasi. Handiti mazviona. Saka isisi tiri kuti chasanduka ipapa chii? Hatina kuti Mugabe ngaaende saMugabe, asi tiri kuti uori zvisina kunaka zvanga zvichiitwa hatizvidi. Maybe we are here talking about the system, mafambisirwo ezvinhu.
Amai Mujuru vanoti haungagadzire chakaipa nechakaipa asi nechakanaka, asi vanoti zvisinei nezvakaitika vakafara chose kuti mutungamiri wenyika avepo vaEmerson Munangagwa vakazivisa nyika kuti sarudzo dzichaitwa nguva yange yakatarisirwa uye vave kutoita gadziriro yesarudzo idzi. Asi vanoti mitemo yesarudzo inofanira kusandurwa kuti pave nesarudzo dzakachena. Amai Mujuru vanotiwo mauto haafanirwi kupindira munyaya dzesarudzo. mauto.
Mauto anofanira kudzivirira chero munhu anofema ari muno muZimbabwe. Ndo vanochengetedza runyararo. Atidi kuona mauto edu atinofungidzira kuti navo vari kutambura nezvazvichiitika. Vari kuti vaende kunotirwisanisa. Handizvo. Uye mabato vezvechiuto afanira kuonekwa vachisarudza nyangwe muzano macho kuti sisu tinoda divi iri iri hatiridi nyangwe ndisiri muzano izvozvo hazvina kunaka.
Vanoti zvinokatyamadza chose kuti mauto nemapurisa emuZimbabwe ane mbiri yokugona basa kunze kwenyika uko anogaro shezwa kunochengetedza runyararo kunyika dzakasiyana siyana asi achiita mukurumbira wekushungurudza vanhu vemuno.
Aiwaka ina nifanire kutya musoja iyi anifanire kutya mupurisa nokuti mwana wamai vangu ihanzvadzi yangu munin'ina wangu mwana wangu. Saka masoja mapurisa basa renyu ririmo maererano neconstitution kana kuti gwaro mutemo mukuru weZimbabwe munotouziva kuti basa renyu nderekugara kumakamba, basa renyu nderekuunza runyararo, basa renyu nderekuona kuti zvinhu muno muZimbabwe zvakagadzikana kwete kuti ndimotanga kusagadzikana kwerunyararo munyika kwete.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti kupindira kwemauto munyaya dzematongerwe enyika hakuvashamise nekuti mauto emuZimbabwe haite basa ravo zvine unyanzvi.
Mauto etinawa vakuru vakuru vemauto etinawa mapolitical soldiers hasi maprofessional soldiers. Mapolitical soldiers pakuti vane bato ravo rinonzi Zanu ravairwa naro hondo yevari kuZanla. Saka haukwanisi kupatanura Zanla nezanu kana kuti zipra nezapo. Saka chinhu chikuru chinofanira kuitwa ndechekuti vanhu vemauto vanokwanisa kushanda muhurumende, vanokwanisa kuita zvematongerwo enyika, asi havafani kuvhenganisa kana kubatanidza nyaya yavo yechiuto nenyaya yezvematongerwo enyika.
Vakawanda munyika vanochema nerekuti mauto ari kupindira munyaya dzematongerwo enyika. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vatereri ve Studio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vanoti America inofanirwa kucherechedza kuti urongwa hwezvombo zvenyuklia hwenyika yavo ndehwechokwadi. Mumashoko avo ekutanga kwegore vaKim vayambira kuti vane batani rekuputisa nyuklia patafura pavo. Nepfenyuro yeterevhizheni yehurumende yeIran nhasi yati vanhu gumi vaurayiwa usiku mukuratidzira kwekupikiswa kwehurumende kwaitika matunhu akawanda emunyika kubva svondo rapera. Mashoko aburiswa aya haana kupa humwe umbowo hwakajeka hunoenderana neuwandu hwevanhu vafa. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti Zimbabwe ichakatarisana nemutoro mukuru munyaya dzekuwanisa vanhu kodzero dzeutano. Nyanzvi idzi dziri kukurudzira kuti hurumende iwanise bazi iri mari kuti ikwanise kufambisa mabasa mugore idzva rino. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa nechekuita nekurwira kodzero yeutano neHIV and AIDS musangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatinashe mundawarara vanoti zvinosuwisa kuti mugore ra2017 kodzero yeutano kuvazhinji kwanga kusina. Vamundawarara vanoti mugore ra2017 veruzhinji vakatambudzika nekushekwa kwemishonga nezvirwere zvisingatapuriranwi zvakadai segomarara neshuga izvo vati zviri kuparadza upenyu hweveruzhinji.
Tichitarisira gore ra2017 maererano nenyaya dzeutano munyika yeZimbabwe. Tinoona isusu kuti tichiri nyika chiri katakura mutoro takatarisana nezvizvi. Takatarisana nekuti madrugs nekurapa kunoitwa kuri kuitwa zvirwere zvakaita non-communicable disease ana cancer, diabetes, zvekuramba zvichinetsa nenyaya yekuti zviri kuparadza upenyu hwevanhu vakawanda. Asi zvipatara zvedu zviri kuwanikwa zvisina mishonga yakakwana izere nemishina yemhando yepamusoro inova iri kushanda zvemazuva ano.
Vamundawarara vanotiwo vakafadzwa nekuwedzerwa kwemari yeutano mubhajeti ra2018 asi vari kukurudzira hurumende kuti isungedze simbe mugore rino kuwanisa veruzhinji utano.
Asi takaona kuti pakazoitwa bhajeti navachinamasa pane zvinhu zvakaimprovha zvishoma shoma maererano nemari iri kuiswa kuhealth care munyika yedu yeZimbabwe. Ndochinga takaonawo chinenge chaimprovha kuti mari yedu inenge yawedzerwa. Asi toda kuti titarisire kuti pagore ra2018 aiwa tiwanewo utungamiri wakadzama kuministry of health, tiwanewo kufamba kwakadzama panyaya yekuadressa zvirwere zviri kukanganisa zvizvarwa zvedu zvemuno muZimbabwe zvakaita sezvanambotaura zvecancer, diabetes nezvimwe zvakadaro, even kufa kuri kuita madzimai anenge akazvitakura pakupona kunge uchikwanisa kunge uchigadziriswa.
Munyori musangano rakazvimirira reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vaEvans Mastara vanoti nyaya dzeutano Zimbabwe ichakasarira zvakanyanyisa. VaMastara vanoti zvinosuwisa kuti kunyange mugore ra2017 Zimbabwe yakatambudzwa nezvirwere zvemudumbu zvakadai sekolera izvo zvisisawanikwe kune dzimwe nyika.
Tiri kumashure zvakanyanyisa tikatarisa the three pillars in efficient health system anova ivo infrastructure, manpower nematerial resources. Tinoona kuti Zimbabwe ichiri yakasarira zvakanyanyisisa. Tichiri kunetsekana nezvirwere zvakaita sana cholera. Mukore uno muna 2017 takatomboita cholera outbreak, vanhu vakatorasikirwa neupenyu. Brain drain ichiri kukontinua, madokta nemanesi neamwe mahealthcare professionals achienda kune dzimwe nyika kunotsvaka chouviri vachisiya mapatients muZimbabwe.
VaMastara vatiwo kunyange vakafadzwa kuti nyaya yekurapwa kwemadzimai akazvitakura vana vari pasi pemakore mashanu nevatana pachena yakadzoswa mudariro, vakurudzira hurumende kuti isungedze simbe mukutsvaka mari ichashandiswa kuti zvibudirire. VaMastara vati kungoisa zviga zvakadai asi zvipatara zvisingawaniswi mari yekushandisa kutenga mapiritsi nemuchina hakuna zvakunobatsira.
Panyaya yekuti vana vane less than 5 years, vadzimai akazvitakura nevanhu vane more than 65 years varapwe mahara. Iyi inyaya yakanaka zvikuru sezvo ichiwedzera access to health care. Inyaya zvekare yaitomboitiwa kudhara muzvipatara asi zvakazomisiwa nekuti muzvipatara modiwawo zvinhu zvekushandisa. Munodiwa mapiritsi, munodiwa magloves, munodiwawo mvura nemagetsi zvinobhadharwa. Saka kuti government ienforce kuti vanhu vararapiwe mahara, inenge ichifanirawo kuwedzera funding kuti zvipatara zvacho zviwane zvekushandisa. Otherwise tinoita dambudziko rekuti vanhu vanongoenda kuzvipatara vanoonekwa pasina mushonga, vonyorerwa kuti vanotsvaka mushonga outside, zvinova izvo zvisina zvazvinobatsira. Saka pakuda kuti panyatsotarisiswa ipapo.
Nyanzvi mune zveutano idzi dzinotiwo hurumende inofanirwa kuwanisa zvipatara mishina yechimanje-manje, mapiritsi pamwe nevashandi vakakwana kuti mabasa ezveutano afambe zvakanaka mugore ra2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vanhu vakawanda nhasi vashanyira mapako emuchinoyi kudarika mamwe mazuva ezororo. Mutorodo wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vevanhu vapinda mumapako ane mukurumbira wepasi rose vagari vemunyika kwete vanhu vekunze kwenyika. Vanhu vakachera mapako echinoyi vanga vachiita zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuona dziva riri mumapako rinonzi Fallen Pool iro rinonzi rinoyera, kushambira pamwe nekufara vachigocha nyama nekudya tunonaka. Mumwe wevashanyira nzvimbo iyi nhasi ndiamai Benhilda Svosve avo vanobva kukadoma. Amai Svosve vanoti vasarudza kubvakachira mapako emuchinoyi nekuti kune nzvimbo yakakura yekuti vana vanotamba vakasununguka.
Kuno kutangotiwo ndokakafura mhepo rege tingindo ndokune kwakangosununguka kune kwakangofuwa mhepo vana vanonga vachifarawo vachionawo.
Amai Svosve vanoti mapako echinhoyi ane nhoroondo inodzidziswa muzvikoro zvekuti mwana wavo musikana aona zvaakadzidza kuchikoro.
Vamwe sanga vamwe medu vauyu ari kusekondari ari fomu 1 fomu 2 anenge achidzidzawo history achionawo zvimwe. Anga tindidzo kuti mama ichakadai takambochidzidza usko kujogara.
Mumwe abvakachira nzvimbo iyi mudzimai anoda kudanwa kunzi amai Cleopatra. Amai Cleopatra vanoti kunyange zvinhu zvakaoma mari isingakwane vanoti vakazvipira kuti vaende kuzororo kunofara nemhuri.
It's all about season. Kutovavarira. I can't really say zvinhu zvanga zviri kumanejeka because zvinhu zvazvakaoma. Yakatooma zvino. So inyaya kungoda kuva pamwe chete nemhuri makasununguka and like I said gorere kutanga.
Mumwe wechidiki uyo anga achishambira muduhwino riri pamapako echinhoyi vaVincent Nyengerai vanoti vakwanisa kuenda kunoona mapako echinhoyi kubva kwamutare sezvo vaichengeta mari iyi zvishoma nezvishoma gore rese.
Yakuona yekuya kunotaiwana yedu nekuti takagara taigadzirira tatoitsvaka.
Vama kujonal chirenji vanoti vafarawo kuti mari yekupinda kunoona mapako yanga yakadzika zvanga zvichikwanisika.
Chinokezi inzvimbo iri kwaiti hapana hapana vanhu vakazarazara musi mutauni kunhu kwatenge tritoga plus pari chip pari affordable
chengo yacho inoitika can afford it. Even murombo asina mari anokwanisa kuafoda anokwanisa kubhadhara pinda mpuu $2 pondo.
Bazi reZimbabwe Parks and Wildlife ranga rakadzikisa mari yekuona mapako kubva pamadhora mashanu kusvika pamadhora matatu uye mari yekushambira kubva pamadhora matatu kusvika pamadhora maviri kana munhu ari mukuru. Vana vanga vachibhadhara dhora rimwe chete kushambira uye rimwe dhora kuona mapako. Mukuru anoona nezvemapako echinhoyi vachishanda nebazi reZimbabwe Parks and Wildlife vaJohannes Monetsi vanoti vanofara kuti nzvimbo yavo iri kukwanisa kukwezva vanhu vemunyika. Vamunetsi vanoti zvakakosha kuti vatange kufadza vanhu vemunyika kutanga vozotevera vekunze sezvo vakawandisa. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi ndini Arthur Chigoriwa.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rashora zvikuru kurohwa kunonzi kwakaitwa nhengo sere dzesangano remutwakadzi Republic Party dzakaratidzira pamberi pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa dzichiti vanofanira kugadzirisa zvichemo zvevamwe vanhu muMatabeleland panyaya yegukura hundi. VaMnangagwa vainge vari kugungano rekereke kuZimbabwe International Trade Fair neZuro pakaratidzira vanhu ava vachibva vaendeswa kukamba yemauto yeBrad Barracks uku vanonzi vakarohwa. Vasere ava vari kutariswa kumiswa pamberi pedare mangwana vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika kana kuti undermining the authority of the president. Gweta vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadhova mavhinga vashora zvikuru mashoko ekuti vanhu ava vakarohwa muhurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Zvakaitwa kuvechidiki vemutwakadzi hazvina kunaka. Zvinoshorwa zvikuru nekuti kutyora mutemo, bumbiro remutemo renyika reZimbabwe rinopa vanhu pachena mvumo yekutaridzira murunyararo zvisina mhirizhonga. Nekudaro vanhu vaitaridzira kuna vaMnangagwa vachikumbira nyaya dzekukura kuti dzigadziriswe vaisafanira kurohwa kana kushunguzwa kana kusungwa nekuti ikodzero yavo. Izvi mucherechedzo wekuti zvichida hapana shanduko kubva pane zvataiona panguva yavaMugabe pane iko zvino zvatava navaMnangagwa ndoramusikokuru.
Asi vamwe vanga vachiti pada vanenge vairatidzira vasina kupuwa mvumo nemapurisa nekudaro vanenge vaichikora bumbiro remutemo.
Kwete, vanokudaro havazivi mutemo. Isu magweta tinokutaurirai pachena kuti hakuna mvumo inodiwa kuti vanhu vataridzire murunyararo. Izvozvo manyepo. Chokwadi ndechekuti kodzero dzevanhu dzinoti vanhu vanogona kutadzira murunyararo chero havafaniri kupuwa mvumo nemumwe munhu. Kana uchinge wapuwa mvumo hakuchisiri kutaridzira. Kwa kutaurirana. Saka hapana mutemo wakachikora vechidiki vemutwakazi ava.
Gweta vachishanda nesanganiro Human Rights Watch vadhiwa mafinga vari parunare muHarare vachitaura na Blessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo. Gore ra 2017 rakave gore rekufara pamwe nekusuwa munyaya dzemitambo asi kufara ndiko kwaive kwakanyanyisa. Michael Kariati anotiudza zvakaitika.
Gore ra 2017 rakatanga zvakaipa apo munandira chikwata chenhabvu chemaWarriors chakashanya kuGabon kumakundano eAfrica Cup of Nations ndokudzoka kumba nechimbi chimbi mushure mekubuda nepoint imwe chete chete kubva pamitambo mitatu. Rwendo urwu haruna kufamba zvakanaka mushure mekunge chikwata ichi chakadamburwa 2-0 neSenegal ne 4-2 neTunisia mushure mekunge vamboita mangange 2-2 neAlgeria ndokupedza vari pachinhano chegumisira mugungano iri. Izvi zvakakonzera kudzingwa basa kwaimhove murairidzi wechikwata ichi Kalisto Pasua kunyangwe hazvo vamwe vakaita sava Bernard Madamumbe vachifunga kuti murairidzi uyu aifanira kuchengetedzwa.
Tinonyatsoona kuti pane direction, pane future national team. Saka Pasua ngaadzoke.
Asi kusuwa mumitambo hakuna kutanga nekugumira pachikwata chemaWarriors chete. Mutambi wetsiva ane mukurumbira Charles Manyuchi akapunzirwa pasi naKwadratilo Abdazorov weUzbekistan ndokutorerwa bhande rake reWorld Boxing Council resiriva. Chakanyanyoshamisa mumutambo uyu ndechekuti Manyuchi uyo anozivikanwa nenyaya yekudambura vaanorwa navo akarohwa maminitsi maviri nemasekondi makumi mashanu nemana mutambo uchangotanga. Pamusoro pezvo chikwata checricket chemaChevrons chakarohwa mumitambo yacho yese yematest iyo vakatamba neWest Indies neNew Zealand. Kunyange hazvo chikwata ichi chakanorova Sri Lanka 3-2 mumitambo yezuva rimwe maroverwo avakaitwa neSouth Africa mazuva maviri emutambo weTest waifarira kutora mazuva mana wakasiya vakawanda vachinetseka neramangwana emutambo uyu. Vateveri vechikwata chemaChevrons ichi kusanganisira vashingirai miti vari kurwadzikana zvikuru nemaroverwo ari kuitwa chikwata ichi vachiti ivo yatove ngoma yemazuva ese kuti chikwata ichi chinofarira kukundwa.
Isusu semasupporters ecricket, cricket tinoda zvikuru, asi kana kuiona iko zvinoka hatichaoni, takutongobvunzwa kunzi dead nevana yadyiwa nganidzira kucricket nhasi.
Izvi zvakateverwawo nechikwata cherugby chemaSables icho chairohwa seri neseri makundano eAfrica Cup umo chakarohwa pamusha neKenya, Uganda neNamibia ndokubuda munzira yekuenda kuWorld Cup ya2019. Chikwata ichi chakakunda mumutambo mumwe chete chete neSenegal izvo zvakakonzera kuti vaive gurukota rezvemutambo vaMakosi Ntongwane vadzinge bhodhi raiveko reZimbabwe Rugby Union. Asi chikwata chemaWarriors chakazogadzirisa matambiro achakaita kuAfrica Cup of Nations nekudambura Liberia 3-0 mumutambo wavo wekutanga wemunzira yekuenda ma2019 Africa Cup of Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Vateereri, musakanganwa wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa gore idzva ra2018 ratanga nhasi pamwe neshuviro yenyu yegore idzva ra2018. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.